Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa pacha isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo hatichirishandisa harichashanda pamaelection
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvota pacha Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa.
Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai vero vazanuro nababa vamufundisi kurovanda. Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika. Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa.
Nasi tine hurukuro nemudetembi Ebel Mauchi. Ii ndiyo mimu ya msoro ya naudzeludza nasi zichuwa kwa muri zichivakuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzogero rinouya ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwete inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
ko chichaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndira uyo uri kunzi
vanongoenda musi waita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edanambotauraye ma district office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndaida kunyoresa kuti amuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll
asi vanokwanisa kuvhota here
kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll ye-election iyoyo asi vanhu vanoramba vachinyoreswa sazvinoreva ndiri kuti vanopinda havo muvoters roll asi emaelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo
saka musi wa 15 hazvirevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
kupedzisira hausi musi wekupedzisira musi wa 15 musi wa 15 uri kungoreva kuti ndo patichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll mazita esati tiri kutora iko zvino kusvika musi wa 15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange takuti kuZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration
tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi munganyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo hatichirishandisa harichashanda pamaelections So uya anenge achida kuzovota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva. Hazvinei kuti wakatanga kuvota 1980 kana kuti wakapinda muvota zuro 1985. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo, vatipe mafingerprints avo, tivaise munew voters roll. Voters roll yatiri kuumba itsva ndo voters roll richangoshanda chete iroro. Saka vanhu vese ngavauye patsva.
Sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, amairita makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano, asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kushushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti reHarare. Apo zvinhu zvakaomera munhu wese, zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarusha kuti vorarama sei. Guta resiti reHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo. Kana ndichiti zviri pamutemo, ndiri kureva zvisingatevedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachitevedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yeZimbabwe. Veguta resiti reHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana. Munhu ngaatipe mari yatiri kuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai. Pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa, but vari kuwanikwawo futi vachivharirwa mvura. Zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana, vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzidzi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho. Zviri kufamba sei?
Ichokwadi, pane vakavharirwa mvura kudhara. Vane mvura dzakatovharwa haisi kuuya mvura kudzimba dzavo, but kupera kwemwedzi yoga vari kusungirwa kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva ivheni kunzvimbo dzakaita sanatapara Mabhuku. Zvinhu zvava zvagara zvichingoitika, kutorina mvura inouya ikoko, but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari. Mari yekuti kai kana mvura yadzouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari. Saka zvinhu zviri kugumbura vagari. Zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera chiito vharare nevatungamiriri vedu zvakare vekuchiito vharare ikoko, nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagari edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyokesh. Yokesh vaya vakavadzoka futi vari kudzoka futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu, zvekuti ndinodavira kuti nezviki yatiri kupinda iyoyi. Vanhu vese vari kusangana nedambudziko nekuvharwa kwemvura iri tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekuinda kwatichaita kumakotsi tichinzwa kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwaitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation, kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya. Ndo zvaakutiratidza iye zvino. Pachinguva chatiri pano ndo kuipa kwazvo. Zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze, iwane zvinhu zvainogadzira mune chinotengesa kunze, kuti US dollar irambe ichiuya munyika. Ndo kuti zvitomira, kana kuti totowana yakati kuti sezvaambe izvirongwa nagavhena kuti muuye 600,000 600 million iuye muno muZimbabwe. Vachiunza 600 million. Saka iyo 600 million ikauya zvinoita kuti mune stability. Hatinoda kuti ive supportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kunza mari yakati wandei.
Zvikuru chinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri migodhi. Zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvotifari zvikurudzirwa izvozvo kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti zvigodhi tigounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism ete achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakaita vana Victoria Falls vachiita sei vanhu vachidaidzwa vachiuya. Izvozvo ndoimwe nzira futi inogona kuunza kare dziriuya munyika. Zvingadai zvichitibatsira. Ndingati zvikuru zvikuru sazvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kudaita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Fanika sekuAmerica kunongouya vanhu 50,000 deiye tikangopanzirayo ne100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonero enyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge huchigadziriswa sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo tinozvidavo chaizvo tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndovari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari usangova navanhu vasine shamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunzo wekupedzisira asi tatarisana nesarudzo kudai pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirambi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingaoni kutambura kwaakuita vanhu nokuti zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndozvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nasi tiri kuita hurukuro nemumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete $84 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubreeda machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndiyo ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubreeda huku ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataura iyi kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chi aine monopoly yekubreeda machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo, madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda hukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi vana baba vana amai mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo neni wacho ndirimowo zvakare. Saka because of my also involvement in the project zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti nokunonzi projekti yangu ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatsofamba namazvo. And we are going through processing ye abattoir iri registered nemutare provincial veterinary department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvunzo wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine market yedu iri regular available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite happy about that because marketing muZimbabwe ndo chimwe chinhu chinotinetsa. Saka for this project came constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti marketing tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvari Irene Zindi vari parunare kwamutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makadini henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevatereri vetema sora seizara nhasi.
Nhasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipeiwo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Chipiri Maskati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kuvhunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekurakidza kwavanogara, yatoti proof of residence nechirungu, fomu VR9 raini rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokuvhunzawo vanosenza kuzei kuti zviri kufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise. Tikavakumbira zvakare Masikati apa takasvika vanga paina vanonzia Maisali Nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota. Zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro patakabuda takataura nevemasivic organization vakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Zvakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovonawo svika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitirwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oaths anodzivisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopesera akubuda akamirira kunyoresa kuvhota vakukomishina mavr 9 form aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa Zeki registration offices panumber 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvimhingampinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasanganawo navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yorakidza kwavanogara iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume. Murume akakwanisa kunyoresa kuvhota, mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota. Zvichinzizvo nepepa rekuratidza kwaunogara harisi muzita rako. Ndoda matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota. Mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzisa zvitepa paya, vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi. Osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro. Saka chandoda kukurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchienda kuya, endai makatakura mamarriage certificate enyu, zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei. Zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence, makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence. Mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adini kuti ukwanise kunyoresa kuvhota.
Zvii zvinodiwa nemudzimai wozvake kuti aende kunonyoresa, uyezve zvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu?
Chakakosha ndechekuti mudzimai agara ine chitupa chake chichioneka chisina kumarika pavara. Kana zvakare asina izvozvo ndakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara, kana tsamba yakansenda kana kuti yasabhuku kwaanogara, anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndini Lidha Masarira, ndinogara mudunhu rekwaMasarira. Wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare. Ndoti ndakanzwa kuti kwaGutu kuna vamwe vai vakadzorerwa asinzi havana proof of residence, pamwe nekuti anga asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunoregista kuvhota, kunonyoresa kuvhota. Unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath. Zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari, zvinoitwa pachena. Ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi, vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu reGutu kuMasvingo. Nhasi tatitombonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matanha Abel Mauchi chaishefu mudeshe.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa rini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 paChitande Hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira mushama waMatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rugoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutende wePrimary School mushama vachipara mudunhu rokwaMakore kuGutu South. Ndakazovamboka Rwizi utiripi ndoenda paripiri Secondary School kunoita dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro fomu 1 zuva rimwe kwemaomanacheka. Ndauzendera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa, kutarisirwa pasi. Asi zvino izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitora ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora. Asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora. 1 chete inongova yerudo inonzi Judhi. Dzimwe dzose dzinoratidza kubemba, kutsutsumwa, kubudisa, kutsoropodza. Pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona panyika.
Vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza fomu 1 kwemaawamana chete, njere dzese dzakabva kupidza?
Ndingangoti 1992 pandakanonga bepa ramodhi jaialbania muchimei rakarakanyogwa netembo rinonzi ringero rwatichaoneka ni pepa rakanga rakanyogwa ni September IM zvarevashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvekunyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndinotodedziwa pamitambo michato chinyi ndichikwanisa kupiwo zvimari izvo zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachidawo kubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa0785223003 zvadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka nayo vateereri, ndingangoti mhirizhonga, kwete musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka zuro ndizuro maidzipa napahuro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundi ani apo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vaaruka zvinofadza kuzve. Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Maiveruwa dzanuri nababa amufundisi rovana. Dai maiva mubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikwa napazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mhirizhonga munoidireko? Tarishambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mhirizhonga musashungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudza arabwa dzinowa. Mhirizhonga muguru, rudo modzvara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu, musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo, Jose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa vupenzi nemamurege. Taura zvinozorondedzereka kureva. Asi pemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe, kuti maronda achimudze huru vaisare ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu. Muchiti harugoni kugeza rukadzi urwu runondishemesa. Kutanga kwemhirizhonga ombawo muyatouyamo. Mumabhawa imomo vanosvidza rurova nevakomana. Vachirwira mapato asi kwaakatangira hapana unoziva.
Manga makateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka. Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Kana wakatongozvarwa neskiri rako iroro, ndichongofamba neskiri rako. Kunyangwe uchifaisa manjiri yako iyayo, ndichongofaisa neskiri rako. Nekuti takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita munhu wege. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita munhu wege. Tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni. Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni. Pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu. Takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege.
Nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokuoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi ezibone ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla afike nale bandla lokuzayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tswangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lo mnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala eqaliseni laphana ngesikhathi ithwakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva u-Brave Vice President umama Makhube washo ukuthi angafaka umduli wabuka kwafaka uThamisa. Yilapho insolo yahle yonakala khona. And kathesi ngenxa yokuthi uSiyethu bakuthiwa umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso xa kuyikuthi njengoba kungabantu abe-athletizayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi ma whatever happens ma bengaphilisa ukuthi engxenye ebhutini bekumtswangirayo efile ukuthi athiukunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhulu ngoba umama Makhulu ule-history enhle abhot ukuthi from 99 2000 abantu bebulawa reasons one umama Makhulu wabambelela ephatini wamsekela utswangirayo kukho kuona. So ukuthi kathesi kuthongela abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelanathi bengayidabule phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoThamisa?
Ngabe futhi abantu basebenzise baba ingqondo lenalondo zakhupha amakepesi awukuba fruit ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiyeqinisweni umama Khuphe bemye abantu bangakhanya ngathi bangakhanya umsukulo welizwe yibo okukhathazayo ngoba sanga kuba njalo sesina ngesikhathi ezinkulu ukuthi umama Kobe from 2009-2000 wemfelo wakuzakhelayo wangabi le ndawo kune izathi sihlahle kulata abantu senza kwezaomsekelwayo iyatokezokufanele ukuthi nxa abantu be-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna ukuphatha iqhube esilanda bevala umama Kobe sebamsekele bakhose ngendaba zokuthi banobhele emashanzi masebelele.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga lo Blessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana abangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi batontele. Bayangena edamu, isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziswe nga?
Sithe sikoca lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kuhle, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem yesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kwemadobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo esezaziwe, kodwa ngithemba ukuthi sezaziwe ngoba angithi into ekade lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekulala ama-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina ukwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Kesi sizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni, sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lomnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obexoxa le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umunicipal walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki, njalo kubikwa sezilithumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezigqoqele Studio 7 zithi inyathelo likamunicipal leli lokudubula izinja mahlayana lingadalwa kulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitini leSpiskop North okungela magets uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphanye. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu, ukuthi ngabe kwakulezinja, izinja zazikhona kwakungasuze kube nomuntu odutshulweyo.
amapolisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi njalo ezinye izinja sezisele zilimele umnumzana Thembani Moyo ohlale elokishini le marriage uthi okwenziwa ngamapolisa kamasipala isihluku Unopala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residence Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane iSPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu
ya indaba leyi yabona isilahleka mbijana of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyi problem umele ziyekele asitsho besingatsho kanjalo but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja sesithola ama-complaints amaningi asuka kuma-residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe we've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yiku-process yokubophisa i-council okuyinto kade singayicabangeli of course kule need yokucontrola izinja ezi-stray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo
obona ngezempilakahle kumansipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube le zinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu uthi ngenyanga abantu abathathu balunwa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamansipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova nginguvusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo Lamhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyavinyelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha. Akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha. Okusho ukuthi wonke umuntu kusukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kumahofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center wena mhlawumbe yabo suke eShangana kwindawo ekhatshana sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ufika khonapho yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona okwakathesi kuthi thina labo abenelisayo ukuthi basike ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo kodwa labo nxa kule nkinga nxa ukhatshana kakhulu kungenzeki ukufika ungakhali kakhulu uhlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule president ekhenzele uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi ngase kuya kuwe sibhalize khonapho
i-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngapi abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi kuyini ubufakazi bana abamele babuye lapho
abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi, hayi bo, mina nginguqhubani moyo ozalwa esanate esilabhusi udani vela ngaphansi kwebhuku likalevi mapulazi Ncube, ukuze usithi mina ngihlala khonapho. Subhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona, senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana Moyo mhlawumbe abangakaze bavote, abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota, ovunyelwa ukuvota, uyabe seleminyaka emingaki?
Ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube ngumntwana weZimbabwe, uphinde ube leminyaka engu-18, uphinde ube lesithupha sakho, kungaba isithupha sephepha, kuphinde futhi kube isithupha sezenge, kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha. Konke lokhu kuyavunyelwa, kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo. Okungavunyelwayo kuphela yikuthi ube le-license yokudrayiva. So ungabala khona lokho, the proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota. Yikho esikwenzeka njengekhomishini ukuthi wonke umuntu abhalise, kwenzela ukuthi amaZimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota. Iyagcizelela futhi njengekhomishini ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth awabhalisi ukuvota, awavoti. Yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu weZimbabwe, siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi, siyacela bomama, siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ku-2018 election.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomishi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu yekanti.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa losikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho, sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kulohlelo lolu olwe-BVR olusunguliweyo oluqalisiweyo ngomvulo, sithi nxa sivisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhusi, kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ezindawo khona ngale insiza district leMzimane district. But okungani kuya kusisane sekuthi ngathi kulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusunguliweyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November. Kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November, eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile. Kufisha ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kufisha ukuthi laba abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 up until baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibonani khonapho ngani akusahambi kuhle, lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ye-action ethu namhlanje, sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry, sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi umuntu enithi uthatha isithupha aqeda lapha agijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje, kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo
olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka 2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sefilabusi kogodlwayo inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lawana lokuvota amalungelo abantu kwezempila kahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama so sikhandela ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakogodlwayo bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo isilabhusi amalungelo abo aphakanyiswe so yikho-ke lolu daba siluphethe ngale ndlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu
khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo
okokuqala besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibonanga abantu bezebhakisi kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhile bekumele ibe ehofisini yayo izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiti so izekhi i-ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi basebecela ikhansili ye-insiza ukuthi banike ihofisi basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office ye-insiza north ezisetshenziswa ngobabo-endulayo manje kwakhanya ukuthi uba kulanga sowasuka kuleyo ofisi so izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kuleyo hofisi ezisetshenziswa ngobakulanga manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi sezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo but abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ubehlukanisa ukuthi hhayi leyo hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenza swaphuma sebengahamba bayibhalisa abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu ensiza north sizakuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abangabe-m d c abangabezapho abangaba-m p p abomvuru abangabani onse bethisela imizi siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathise kanjani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni
hhayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi siyabonga kakhulu mnumzana
ngiyabonga ba
lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelupane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba baboni ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle. Kuseselupane center bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo bayatsho ukuthi sihambeni siyerejister ukuze sivote sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho lutho kumbe zingaba lobubelo kodwana ekuvoteni khona lapho sizwa abanye bathiye amtshini yakhona isebenzi kahle ibe ama-fingerprint yanjani njani so ngingaza ke ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyelelikiyo khona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngo-November
kathesi akula muntu osesiyabhalisela ukuvota
hayi kathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika elupane senti
uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho elupane yini kumbe abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke
hayi uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini ye abantu sebedubekile sebehluphekile abantu bayakhala emindeni ebusuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyidichazi hayi imali siyilihlo lentwana ayisaboni imali yona le yethu esinayo yona yakhandwayo hayi ukuthi uyidichazi vele kayisabonakali yona
abantu baphila njani khona ngapho bengala mali
kathesi siyathengisa kunje siyathengisa kula mabele siyahamba sihlengenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand nxa wena ecokesh kutho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecokesh ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulo bunye futhi ukuginyaginyana ubucili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwaphana suzauthiwa ma uthenga ecokesh ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa $5 kumbe ukheshe awuthi imali edlula $5 nakutshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exactly ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyabuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
baxotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uxotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswayipi kumbe si-ecokhethe kazilazo izikolo zonezi ezemaphandleni vele silazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala
uma ikhona le upstairs but underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthani sebexotshiwe layizolo baxotshiwe nangani umntwana kathesi uyadla kwapha futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthi imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwe exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesibuthwele-ke kathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukulonelikiswa
okwake kwathiwo ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
nakhane bengakakwamukeli wathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonaoku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathi $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumende sikile ebantwini wena muntu odubekayo ngososaphotha ihulumende
vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelana
senza i-bartertrade ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesu siyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale besiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle nanxa umuntu ungaze funa olunye ulutho njengasasihamba siyadinga izigqoko le ngaphandle into eziningi vele ezinye zisefabizivela out imali isefonini uzayitshintsha uyithini uyisa kurani uyitshintsheke
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma nani sengangena ehlelweni sibili nami
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi selupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take
Why
your seat, Honorable Dozi.
And listen to Ubaba Gatutuzani. Ubaba Gatutuzani. Ubaba Gatutuzani. Ubaba
Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani, Ubaba Tutuzani,
Ubaba Tutuzani, sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MTCT iba indaba egudwini. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.